Mudunhu reHarare East varust Markham vakunda vatendai biti uye ndivo vachamirira bato musarudzo kana zvabuda zvikatambirwa nemuzinda webato iri. VaMarkham vaudza Studio 7 kuti vawana rutsigiro rwakawanda kudarika rwawanikwa navabiti.
Ndaona vanhu akapfuura computer yangu but mashow namba yacho ishoma ma30 kana ma40 asi tabuda.
Muward 9 kwakare kuHarare East vabiti vavhoterwa nevanhu 254 VaMarkham vakavhoterwa nevanhu 227 asi vaMarkham vanonzi vawana mavhoti akawanda kuward 18 makare muHarare East. Vange vachitungamira chirongwa ichi munzvimbo iyi vaWebster Maondera vanoti hazvirevi kuti vanhu vakunda nhasi ndo vachamirira bato musarudzo dzemunanyamavhuvhu vachiti pane zvimwe zvichatariswa nemusangano.
Mangwana, I'm sure we are going to have a meeting yekufinalize the list. Then is poitwa a proper announcement through the party. Wanaanzwa iwawo ndo wanenge vava macandidates enyu.
Vabiti pachavo vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti bato ndiro richataura kuti ndiani achamirira bato zvisinei nezvaitika nhasi.
Kutendai nekutsigira vachamisa nekutsigira vatendai biti. Takumirira head office vechatiudza kuti kandidati ndiani. Takutendai.
VaMarkham vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvafamba zvakanaka uye havana kana chinyunyuto.
Handiri kuona zvinhu zvanakidza kwese kwese ka. Apa tada kuziva kuti vanhu tada kumirira kuti dzichafamba sei, atoona tese tine vanhu. Saka ndizvo zvakanaka, chandifadza nhasi vanhu vakabatana. Saka zvinhu zvanyanya.
Mumwe wevange vachikwikwidza muHarare Central muzvare Gladys Chachwayo vaudza Studio 7 kuti vamirira kunzwa kubva kubato ravo kuti ndiani achamirira bato mudunhu iri.
Aiwa, zvinhu zvafamba zvakanaka chaizvo. Taita prosesi yedu murunyararo, tikapedza prosesi yedu iko zvino tangomirira kuti zvinhu zvichipera. Sekuziva kwamunoita, tine new candidate selection process yedu inoinvolva stakeholders, inoinvolva citizens. So tiri kunzwa kufara zvakanyanya nekuti prosesi inoisa citizens at the center. So tangomirira kuti prosesi iconcludwe uye party itaure kuti macandidates ndevapi.
MuHarare mune matunhu 30 akatarwa neZimbabwe Electoral Commission umo mange muchisharwa vachamirira bato iri musarudzo. Tange tisati tanzwa zvabuda kubva mune mamwe matunhu izvo zvichaziviswa nemuzinda webato iri. Mutauri weCCC muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vafara nekubuda kwaita vanhu vachisarudza vanhu vavanoda kuti vavamirire musarudzo.
Taona Harare yose yabuda muhwandu hwayo kuti imiririre kana kuti isarudze, ikwanise kusarudza neconsensus macandidates ayo. Chatiri kufara nacho ndechekuti Harare ndo province yange yasara paprocess iyi nyika yose tanga tapedza.
Mune mamwe matunhu akaitwa urongwa uhwu neCCC dzimwe nhengo dzinonzi dziri kunyunyuta nemafambisirwo akaitwa nzira dzekushara nadzo vachapinda musarudzo. Matare eZimbabwe Electoral Commission ekutambira zviri pamutemo mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzegore rino enomination courts achagara nyika yose nemusi wechitatu svondo rinouya achitambira mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzichaitwa munanyamavhuvhu. Bato reZANU PF rakatopedza kare urongwa hwaro hwekutsvaga vachakwikwidza vakarimirira musarudzo dzegore rino. Ukuwo bato reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora range richitarisirwawo kuita urongwa hwekusarudza vacharimirira musarudzo mukupera kwesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.